tinoona kuti gwaro iri igwaro vematongerwo enyika mapolitician vapfumi vemuno nevekunze vabatana kuti vazvigadzirire ivo zvido zvevana veZimbabwe zvichitsvetwa padivi zvisingashamisi nekuti gwaro iri harina kunyorwa nevanhu sezvainge zvapromiswa asi gwaro razonyorwa nemapolitical parties ratine kugumbuka neukadzi kana kukuru negwaro rabudai
vamonzora tichitarisa nyaya yeminda pane vamwe vari kugunun'una vachiti nyaya yeminda iyi hamuna kutarisa zvido zvevana veZimbabwe munoti
kwete pabumbiro vedu remutemo takatarisa zvido zvevana veZimbabwe asi ndiripo ndichiti bumbiro iri nderevana veZimbabwe takanzwa pfungwa dzavo tikanyora pfungwa dzavo hero raakuda kuuya kwavari so hazvisi zvedu isu kuti titi rakanaka kana kuti rakashata nderevana veZimbabwe ngavataure vega asi regai nditi mubumbiro medu tinodhila neland pamasection kana machapter maviri pachapter 4 pabill of rights ikodzero yevana veZimbabwe isingakwanisi kubviswa kuti vanhu vange vaine land yavo tobva apo tinoenda kuchapter 16 inova chapter yatinodhila nezveland zvese ipapo pachapter ipapo tinotaura nezvekuti land ndeyevana vese veZimbabwe chechipiri ndechokuti munhu haafani kutorerwa ivhu raanenge agere eidza kunge ari iye ari kuona ivhu iroro kuti kuva muridzi waro kana kunge ari munhu atinoti okipaya munhu ari pavhu risiri rake asi ari kurisenzesa anofanira kunge achipihwa kodzero yakakwana yekuti asadzingwe dzingwe pavhu iroro toti hurumende inoda kuita chirongwa cheresettlement ane kodzero yeyatinoti compensation pacompensation ipapo tinosiyanisa kuti munhu uyu munhu upi kana ari munhu weZimbabwe atinoti maBlack Indigenous Zimbabweans compensation yake inenge iri 100% land yacho nemaimprovements takaisa zve yatinoti land tenure kana kuti security of tenure apa tinotarisa zvinhu zvakaita sematitle deeds nemalease asi tiri kuti vanhu vanofanira kuva nematitle deeds avo paminda yavo
vamonzera nembokubatai muromo ipapo regai ndimboisa mubvunzo kuna vagwisai munowirirana here nezviri kutaurwa navamonzera pamusoro penyaya yevhui
iyo nyaya yevhui chapter dzataurwa nasawira vangu idzi ndo dzimwe zvinotaridza utotsi huri kubuda pagwaro iri vanoita sevari kuteerera zvido zvevanhu asi ukatarisa nebeseri woona kuti vanorovambwa vakaita mupinyi regai ndikutarisa zvinhu zvitatu chekutanga muri kunzwa nyaya yematitle deeds mukatarisa magwaro akauya paoutreach program vana veZimbabwe vakati havadi kuti minda itwe matitle deeds nenyaya yekuti zvinozoita kuti varombo vatorerwe minda nevapfumi vekuno nekunze asi havana kutevedzera izvozvo muchaona kuti vezanutf aimbe vatotochinja izvozvo nyaya yekuti vanhu vava nemari mungadai muconstitution makaiswa inonzi right development inozoisa bhangi rinoita kuti vanorima vawane mari izvi ndo zvakaitwa namabhunu nguva yecolonialism zvinotishamisa isu tiri kuinda national socialist organization nevamwe vakasiyana-siyana tiri kupokana neconstitution iyi kuti tainge tataura isu kuti pakagoviwa minda kubva kwa2000 zvikwira kusvika kuna 2006 kune vachiri kutora nanhasi izvi hazvina kuitwa zvakatsetsekana kuti unowana minda wanga uchida kadhi repati pati yezanu pf isusu tainge tati tiri kuda kuti ivhu riuye kuona veZimbabwe zvakanaka asi panofanirwa kuongororwawo kuti vaya vana veZimbabwe vasina kuwana minda mumaruwa nemumatauni vakwanisewo kuwana ndosaka taiti panofanirwa kuita land audit dziani muchizoita zvino zvaitwa nanamonzora nevamwe vake apa vari kubvumidzaiwo kuti kutorwa kukaitwa minda kune zvematongerwo enyika zvichisiya hafu yevana veZimbabwe kurambe kwakadaro chechitatu chinotishungurudza zvikuru munoona ivhu iri ivhu revana veZimbabwe asi pakutorwa minda pakataurwa kuti hakuna muridzi wepurazi aizopuwa compensation yevhu kwakataurwa kuti vaizongopuwa compensation yemaimprovement asi ava vanhu vabatana vashandura izvi kuti mabhunu ose akatorerwa mapurazi vachabvumidzwa kupuwa full compensation vachapuwa muripo wevhu nemapurazi izvi vari kuitira nekuti vari kutya kuti america yakaisa masanctions ezidhera america ikataura kuti kana mabhunu aya asina kupuwa mari yavo masanctions azosimudzwa saka ndo zvavaitapa asi havana kana sendi ravapa kuzviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vakashaya mabasa avo nguva yekutorwa kweminda vachipa mari zviuru nezviuru kumabhunu aya
Vamonzora, panei pa kupiwa muripo kuwaridzwe mapurazi. Vaishanda mapurazi hawa, zviyo zvamaka ita wemi.
Washadi vazhinji wakazoshaiwa mabasa. Nenyaya yekutorwa kwehinda. Mutemo wedu wabvisa vanodzidzisa chikamu chemutemo ichocho. Iretrenchment, kana kuti laying off yema workers. Wari entitled to compensation. Iyoyo irimo mu Bill of Rights.
Zvamuri kutaura ndezvari pabasa yezvino. Tiri kutaura avo vakatorerwa mabasa avo. Namusi kupindura ipapo.
Panyaya yevarungu vari kupiwa compensation regati pajekese. Panoti kudai varungu vari kunzi panopiwa compensation vanopiwa ma improvements chete.
Hazvisi kutipa gutsikano yekuti muchengeta vanhu vakabva kure muchisiya vana veZimbabwe. Kanaka migodi murega kutora zvatiri kuita izvi.